Ini ndini Blessing Zulu ndichiti heine imsore na udzedu za nasi, chitatu gunyana 16, 2015. Nengo zedari reparamende zoda izgwa kuzozea mashoko wa Mugabe zvakare, mushure mekunge wa Mugabe vatura mashoko asiriwo nezuro. MDC yoshora mtawariwe dari reparamende va Jacob Mudenda, ichiti vari kuchikora kodzero dzenengo dzavo nekupachikisidzira mudare. African Development Bank inoti handi chokwadi kuti yakakanganwira Zimbabwe chikwereti. Tine hurukuro na Katie Smith uyo anozivikanwa nerekuti Keda. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekuti vaMugabe vakatura mashoko asiriwo kudare reparamende. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi. Musakanganwe kuti munokwanisa kutibata pa 909 AM, 4930 kana pa 12080 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu ye VOA Shona.